Ini ndini jonga kande miri ndichiti ene msore naudza nasi china kubvumbi 5, 2016. Sangano rinongorora mamiriro enyaya dzechikafu munyika refemine early warning system network kana kuti FuseNet rinoti nzara yaramba yakapfunya chisero munyika zvekuti vanhu vanofanira kuramba vachibatsirwa kunyange iri nguva yekuti vange vachidya zvemuminda. ZANU-PF yoita misangano yePolitbureau, Central Committee uye vakarwa hondo kuedza kugadzirisa zvinhu zvaita manyama emire nerongo. Vemabhizimusi nevanhuwo zvavo vonetseka nekushaya mari mumabhanga. Kambani yeZimplats Holdings yopomerwa mhosva yekuburitsa mari munyika zvisiri izvo mumapepa anetsa pasi rose ari kuzivikanwa nekuti Panama Papers. Muchirongwa cheLive Talk cheThe Youth Connection na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yevechidiki vari kutadza kubhadhara mari dzavakakwereteswa pasi pohomwe yeYouth Fund. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave.